Deputy Mayor wakabuda litwa nezuro pakati pousiku kumatoro kwakauya dzimotikari dzaikwana kuita izvo shere dzine vakomana vakanga vane zvombo zvinosanganise kuti vachibva vasvika kukomba pamba pavo vakavabvuta kubva mumba mavo vakaenda navo. So nhasi mangwanani tamuka chiri chipiripiti kuvatsvaka kuti tingavawana kupi sezvo ini ndiri mibhedha ravo. Ndichibva ndaudzwa nomumwe mupurisa wekuloendoda kuHarare kuti mhanyai kwamakoni kunganguva iko kwaadinobva tasvika kwamakoni nokuwana vakasungwa vari momo vachitirondedzera ivo kuti vaiswa mustovhu nhasi makuseni. Usiku hwese vakavata vakavharwa kumeso kwavo vachifambiwa navo kunzvimbo dzavanga vasingazivi navanhu vakavapamba usiku hwapfuura.
Pane chikonzero here chavaudzwa chavakasungirwa?
Iko zvino zvichisvika ipapo vanga vachiti vari kuvapomera mhosva yokuti vakakonzera mhirizhonga inonzi inciting to political to public violence. Saka ndo mhosva yavari kutongwa nayo.
Ko Deputy Mayor vanoti chii nenyaya yavo? Pane zvavakaita here? Vanozviziva here kana kuti kungopomerwa mhosva yavasina kupara?
Hapana mhosva, kunongova kubika kwomuvengi. Aya mashura chaiwo.
Vachapinda mudare redzimhosva rini?
Zvinotoreva kuti ndi mangwana, nokuti mangwana achagone kupfuura, nokuti mutemo unoti munhu haafani kupfuudza 48 hours ari mukati metongo.
Vasikala, imimi Sagweta, munotii nenyaya yevanhu vanonzi vari kuramba vachitorwa pakati pousiku mudzimba dzavo?
Tava kurarama munyika yechitororo. Hapana munhu anorugare muno. Munhu wese ari kushungurudzwa, ari kupindirwa usiku muimba yake achibvutirwa, vamwe achibhinywa, vamwe vachingopondwa, vamwe vachingotorwa kuendeswa kuzvigaro rezimhosva vasina kana evidence ine zvayo yokuti vanhu ivavo vasungirwei.